Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 4, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,075 mushure mekunge vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vafa vasvika pamakumi masere kana kuti 8 zvichitevera kushaya kwevamwe 10. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto eyakomodo Jasper Chimedza kuve munyori mukuru mubazi rezveutano. Meya wechitungwisa valafumo Michael vanoti vakashungurudzwa nemasoja pamwe nemapurisa, asi mutauriri wemapurisa vanoti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Tichakupai mashoko amatumira imi vateereri vestudio 7 muchitiudza zvamunofunga pamusoro pezviri kuitika munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,075 mushure mekunge vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vafa vasvika pamakumi masere kana kuti 8 zvichitevera kushaya kwevamwe 10. Vanhu vapona kubva kuCOVID-19 vanonzi vakanga vasvika pachiuru nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 1,057. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere chine zuro ndevaya vanonzi vagara vari munyika vasina nhoroondo yekumbobuda munyika. Vanhu vanodarika chiuru nemazana maviri kana kuti 1,200 vanonzi vabatwawo nechirwere ichi muHarare chete, izvo zvaita kuti rive dunhu rave dzinde rechirwere ichi munyika yose. Kukwira kweuwandu uku kuri kuuya panguva iyo sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO rakazivisa mukupera kwesvondo kuti nyika dzose dzinofanirwa kusimba mukutsvaga nhomba yekudzivirira chirwere ichi sezvo chichange chiripo kwenguva ndefu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachishanda vakazvimirira Dr. Frank Guni.
Semaonero edu, Committee yeWorld Health Organization pamwe chete nemukuru Director General World Health Organization vanenge vari kuona semafungiro edu kuti chirwere ichi cheCOVID-19 chichagara muvanhu kwenguva ndefu iri kuuya. Tichagara tiinacho sezvinongoitawo chirwere chedziwa kana kuti influenza. Pachirungu tingati maitikiri achiri kuita chirwere ichi anoratidza kuti chichava chirwere chinonzi muchirungu endemic, kureva kuti chicharamba chichiita kunyangwe pakawana zvikwanisiro zvokuti pave nenhomba kana matherapeutics zvokubatsira vanenge vachirwara. Tinoona sekuti munguva ichatevera yakati rebei chirwere ichi chicharamba chichidzoka sezvinongoita chirwere chefluenza, chiya chinoti gore negore chinodzoka kunyangwe zvazvo paine mavhaksini anogadzirwa gore negore, asi chinoramba chichidzoka chichibata vanhu vakawanda chichiuraya vanhu vakawanda. Saka tinoti tinodavira kurudziro yekomiti kana kuti yechipande chavana mazvikokota weWorld Health Organization avo vakurudzira kuti zvakakosha kuti boka reWorld Health Organization rikurudzire nyika nokutanga kudzigadzirira kuvaka hwaro hwekuti pasi rese riitange kutarisa nzira dzekuti tichagara sei munguva inotevera tiine chirwere cheCOVID-19.
Zvakakosha sei kuti nyika dzese dzepasi rose dzinge dzichibatana mukutsvaga nhomba kana kutsvaga nzira dzekudzivirira chirwere ichi?
Chinhu chakakosha kuti pasi rese rishande pamwe chete. tichitarisa zvinhu zvakakosha kuti chirwere ichi chidzikisirwe mukupararira kwachiri kuita pamwe chete nekuuraya vanhu vakawanda. Ndingati chokutanga chatingade kuti vanhu vatambire chakaburitswa nechipande chanamazvikokota ichi zvikatambirwawo nemukuru weWorld Health Organization ndezvekuti tikatarisa 6 months kana kuti pakwera mwedzi mitanhatu chirwere ichi chatanga kuuraya vanhu, zvichiri kungooneka kuti pari zvino chichiri chirwere chinonzi Public Health Emergency of International Concern pakazobva kuti chinzi it's a pandemic. Tinoreva kuti chiri kuramba chichingopararira chichiuraya vanhu vakawanda pasi rese, chakatekeshera. Saka chinhu chakakosha izvozvo zvinotikomekedza kuti nyika dzese, vana mazvikokota vese vaise misoro pamwe chima chemuzukuru, tione kuti vanhu vese vanobatsirana kurwisa chirwere ichi, kutapudza kupararira kwacho zvichienderana nekumisa kufamba kwevanhu kusina tsarukano, kuuyawo kuti mishonga iri kutariswa ingava yenhomba kuti vana mazvikokota vese vaise mwenjikere pamwe chete nezvikwanisiro kana kuti maresources pamwe chete kuitira kuti tive nenhomba dzinosevenza zvakanaka dziri safe dzinoitawo kuti chirwere chisaramba chichipararira. Kuitawo matherapeutics iwaya kureva kuti zvinogona kubatsira vanenge varwara, mishonga inogona kubatanidzwa. Pari zvino pane mishonga yakawanda inosanganisa masteroids.
Muri kuona here iro sangano reWHO riri kukwanisa kufambirana nechirwere ichi nekupararira kwachiri kuita?
Sangano reWorld Health Organization reWHO riri kuedza, asi rinenge rakatisarirei kumashure nokuti chirwere chiri pamberi. Chatiri kuona ndechekuti kubva iro sangano reWorld Health Organization kuenda kunyika dzakazvimirira dzega dziri kuresponda, tiri kuita kutevera chirwere kumashure. Chinodiwa manje ndechekuti tiite kuganhura, timanye pamberi tisvike kubatana nechirwere, nokuti izvezvi tiri kutevera kuti chirwere chiri kupi, chabuda kupi, chiri kuparadzira sei, toitsvaga nzira dzipi dzokuti tichidzivirire. Zvakakosha chaizvo kuti World Health Organization nenyika dzakazvimirira dzivandudze maonero atiri kuita chirwere ichi. Chekutangisisa chikuru ndechekuti panodiwa surveillance yakasimba yekuti tione kuti chirwere chiri kumahotspots ari kupi.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachishanda vakazvimirira, Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro Manheru vakadoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto kana kuti Director General Health Services kumuzinda wemauto kuZimbabwe Defence Forces Headquarters, Air Commodore Jasper Chimedza, kuti vave munyori mukuru mubazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana. Mashoko akaburiswa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Sibanda anoti Dr. Chimedza vari kutora chigaro ichi kubva panguva yavadomwa. Dr. Chimedza vakadzidza kuUniversity of Zimbabwe vakazopinda muchiuto muna 1996, umwe vakazokwira kusvika vazodomwa saAir Commodore muna 2010. Dr. Chimedza vatora chigaro chakasiyiwa naDr. Agnes Mahomva, avo vakasiya chigaro ichi mushure mekudomwa kuti vange vari mukuru anoona nezvechirwere cheCovid-19 munyika. Bazi rezveutano harinawo zvakare gurukota zvichitevera kudzingwa basa kwevaive gurukota Dr. Obadiah Moyo vachipomerwa mhosva yekusashandisa hofisi yavo nemazvo. Kudomwa kwaDr. Chimedza kwaitwa panguva iyo uwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere cheCovid-19 huri kukwira zvakanyanya munyika, uyewo vana chiremba pamwe nevamwe vashandi mubazi rezveutano vari kurangwa mabasa. Munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti vanotambira nemufaro kudomwa kwemunyori mukuru mubazi rezveutano, asi vanotarisira kuti kuchabatsira kugadzirisa matambudziko ari mubazi rezveutano nekukasika. Ngatinzwei muhurukuro yataita navo.
Isu hedu toda kutanga nokukorokotedza ivo Dr. Jasper Chimedza nekupiwa chigaro chepamusoro chakadai. Tinovashuvira zvakanaka pavanoshanda sapermanent secretary wekuministry of health. Chechipiri chandingataura ndechekuti sebato tinokurudzira kuti izvo vanhu vanoisiwa pamacivilian positions vange vari macivilian. Zvino zvavakapoita munhu ari aserving military men, taatichikumbirawo kuti achiritaya hake kumilitary auye aite basa remacivilian. Chechitatu ndechekuti izvo Dr. Jasper Chimedza. Sekuziva kwangu ndichiremba nemukurumbira ENT Sejong. Chandisingazive chandisati ndaona paCV yavo ndechekuti izvo vane maqualifications ese here ari mutemo mupublic health act anodiwa kunzi angare pana permanent secretary weministry. Imwe yemaqualifications ndeyekuti munhu anofanira kunga ane postgraduate qualification mupublic health. Kazhinji kana tiri postgraduate qualification mupublic health tinoona masters in public health. Saka handizivi hangu kuti izvo chiremba uyu zvaari ENT Surgeon ane masters in public health wo here. Kana asina then tenge tatotyora muchemo mutemo wedu wepublic health act.
Tiri kuona kuti nguva yadomwa Dr. Chimedza inguva yakaoma ino yeCOVID-19 uye vari kuuya bazi rezveutano risina gurukota. Pane zvazvinoshandura here?
Apa hapana zvazvinoshandura. Hazvina mhosva kuti maisa munhu anogona sei kana kuti akadini paupermanent secretary kuministry of health nepahuminista. Kana musoro wacho ndiri kutaura kumusorosoro chaiko kuna president kusina sapoti yakunopa kuministry. Munhu ari munhu akaita sapermanent secretary haona zvaunogona kuita iwe zvausina kutenderwa nemunhu akuapointa. Saka limit iri pamukuru wenyika. Saka achangoyawo hake opinda musystem but achaona kuti pane zvimwe zvaanogona kunga achida kuita zvinomusunga nokuti anenge achisungwa kubva kumusoro.
Asi neunyanzvi hwavo ihwohwo hwamataura munoona here vachikwanisa kuita basa ravo?
Basa rakatarisana naDr. Chimedza ibasa guru rinotyisa rinotoda munhu ane good public health knowledge, unyanzvi panyaya dzepublic health. Tinomushira kuti aite madecisions akanaka neukama hwake hwaana hwana president. Tine vimbo yokuti achakwanisa kusunungura kuita unlock mamwe maresources anga achitadza kuitwa unlock zvichida nguva dzapfuura idzi.
Vanga vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunhare neStudio 7. Chitungwiza valabu momaiko vanoti vakarohwa nekukuwadzwa nemasoja pamwe nemapurisa nemusi wesvondo mushure mekunge vasanganikwa navo vachinosiya mumwe mugari wemunzvimbo mavo akanga asinganzwe zvakanaka pane chimwe chipatara chinoshanda zuva rose. Meya Maiko vanoti mushure mekunge varohwa nemasoja nemapurisa aya vakazonzi vabhadhare mari iyo vakavimbisa kuti vainotora kumba kwavo. Izvo zvakazoita kuti vakwanise kutiza asi vachisiya nharembozha dzavo pamwe nemotokari yavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 nezuro usiku kuti vanga vasati wanzwa nezvenyaya iyi. Kushungurudzwa kwavamaiko kunouya panguva iyo vanopikisa pamwe nevamwe vari mumasangano akazvimirira vakawanda vari kunzi vari kuoneswa chitsvuku nevasori, mauto pamwe nemapurisa. Ngatinzwei Meya Maiko vachitsanangura zvakatora nzvimbo.
Ndakaperekedza eresident wemuwadhi mangu aisanzwa zvakanaka palocal 24 hours. So ndapedza kubatsira munhu ndichidzoka kunomusiya ndaenda kuenda kunopaka motokari pacar park muwadhi wedu. Ndo pandakasangana nditori motokari pakauya mapurisa aiva mairi, masoja ari 4 by 6. Kwakumisa motokari yangu vaimisa ndakabva ndamisawo motokari. Masoja akabva anomira ari mairi kumberi kwemotokari vakanongedza pfuti kumotokari. Sezvo tini kana kuti nditize ndakatotya ndikati nemanongedzero andaitwa pfuti uku. Mapurisa pane mumwe akauya kuwindo dhorokisaidi umwe akauya kune rimwe rekusaidi padhiraivha. Ndakabva ndaloka madozi nemukati ndichindotaura navo tichidwana nepamawindo. So one of the police officers zvoti ndikamuona ndeva St. Mary's police station pana ndokwanisa kumuidentify. Akanhonga dombo akanotya akarova dhoo remotokari ada kuti ateme windo remotokari. Ndopandakavhura dhoo ndichibuda mumotokari.
Mabuda mumotokari makakwanisa here kunge muchitaurirana navo?
Havana kanombondipa mukana kuti nditaure navo. Vakatanga kundirova. Pane mumwe wacho aindirova netsvimbo, mumwe achinanga inenge chekasi yei kuti karova inocheka panyama dzangu idzi. Ndikatodedzera ndikati kumukundiroverei inini ameloko kanzira wemuwadhi mangu muno ndakutondosiya motokari pacar park apo. Ndopandakabva ndabatwa ne1 of mupurisa mumwe vandidhonza pasaidi. Avati kune vamwe vake chimbomirai kwakundidhonza pasaidi zvikanisa mwari tsvaga mari tipe mari tipe vakomana vasaramba vachikurova. Ndikabva ndamutinina mari handina izvizvi handina keshi asi ndokwanisa kusendera eco keshi. Aramba nhondati chitendiende pamba unotora keshi. chinoenda kupenya vanotorera makeyi emotokari vatora mafoni angu chienda kana wadzoka nemari yedu ndokuti tikupe makeyi emotokari yako nemafoni ako saka inini pandakanga unopinda padzimba dzandakapinda ndopandakabva ndachamba vandatiza tikazobatsirwa nakansela kuda kwashe John kansela kwa 21 ndo vakazouya tikakwanisawo kufonderawo vakuru vakuru vemapurisa paSt Mary's Police Station tichivakumbirawo kuti taurayiwo nemapurisa enyu vatora makeyi angu emotokari nemafoni angu kuti ndikwanise kuaccessa nekurikavhawo zvinhu zvangu ndo vakazotibatsirawo nekutipa mapurisa vakazotipa kuti tikwanise kunorikavha makeyi emotokari nemotokari yangu nemafoni ndakazozviwana hangu
saka makwanisa here kunge muchiwana rubatsiro rwekurapwa
ndakwanisa hangu kuwana medical attention pa 24 hour ikuti ndirapwe nyama dzangu asi kunyatsoita zvakanaka dziri kudzimba
vanga vari meya wechitungwiza valove mo michael vari parunare nestudio 7 vari kuchitungwiza sa zviri mumapepa nawo anhasi pepa nhau renews day mune nyaya inoti dambudziko remvura muguta reulawayo rakawedzerwa nechishanu chapfuura mushure mekunge mbavha dzadimura tambo dzemagetsi ezesa pachiteshi chedhamu reinyankuni bepanhau reherald rinotiwo nzou makumi mashanu dzakaurayiwa muhondo yekugarisana pakati pevanhu nemhuka dzesango nepenyuro yenehanda redio ine nyaya inoti mutungamiri webato rinopikisa musouth africa reeconomic freedom fighters kana kuti eff vajulius malema vari kukurudzira kubviswa kwemuzinda wezimbabwe musouth africa kusvika hurumende yemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa yadzosa pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu munyika yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga apo tinotepfenyura mashoko amunotumira kuno kustudio 7
pazuva iwestudio 7 ndinokutendai nenyuzi dzemunotipa aiyo munotipa nyuzi dzakanaka muchitaura natinashe chambumbuti aiwa ndiri kunokwa mutare kumanika leni murambe makadaro muchitipa nyuzi dzechokwadi tinokutendai nekutipa nyuzi dzakanaka nyuzi dzechokwadi nyuzi dzakatsetseka aiwa tinotenda nebasa remunoita tatenda
tinoti makadiana mukoma jonga nevamwe vese seiko zvanopevichitura kodzero dzevanhu ichisunga vanhu vemdc ichiisa muchitongo ndinitafadzwa ndiri kuno kuvictoria
pastudio 7 munofara here po nendishinanishamba vasharu kwavo avezanupf vakaoma moyo ndidhanyire makuyana kusouth africa iyo ndiri mwana wekumozambique but zvinoitika muzimbabwe zvinotorwadzawo mwoyo nesu takazvitarisa asi tinoti mwari vachapindira nerimwe zuva zvikuru kunamata
boys pane nyaya hwani rundinetsa panapa inini ikonomi yenyaya yezimbabwe hanyanyatsoinzwisisa you know what ndiri pashoprite kuzambia masupa ukachinja mari yako unotenga 6-pack remasupa ne $2.30 US mari iyoyo haikwani kutenga 3 masupa kuzimbabwe asi masupa aya anogadzirwa kuchitungwiza pane paiswa transport cost kuti asvike kuno kuzambia izvezvi speak mazimbabweans ari busy kunotenga masupa kuzambia uyo azomatengesa nepuraisi inodhura kuzimbabwe kwaanobva ndinomune vanhu vakadzidza chaizvo monditsanangura kuti zvinofamba sei vakomana ininijugaidzika idzi dzaidhiika neboys rake ndokutadza kudzinzwisisai chimbondionesaiwo tionesei ndimi ana muzvinadzidzo
makadii makadiko pastudio 7 apo Ini zita rangu ninonzi Joel Makoto Senzi kuno uku kandiri. Nyaya zakafana nezvekuti kugwanana vamadhuku idzi. Sokuti hakuna munhu akashungurudziwa, hakuna vanhu vakasungwa, hakuna vanhu vakadii. Mweya wechizano vanoramba zvinhu zvinozikamwa nani nani, mavhidhiyo akazara kumwe nekumwe papi nepapi kuti vanhu vanorohwa, vanhu vanoshungurudziwa. Zvinhu zvisina kunaka izvozvo, kumagumo kune nyaya, hapana chisingagumi. Kodzero dzavanhu dziri kumbunyikidziwa, vanhu vari kushungudzwa zviri pachena, asi munhu ari kuramba.
Masera sei vashamarare veStudio 7 nevatereri vose. Ini ndinoitawo piri ndiri kukwekwe paTiger Reef. Mashoko avo madhuku anorwadza. Shuwa vangataura kuti kwanzizvoni hapana vanhu vakasungwa kana kurohwa. Vanafadzai mahira ava vanoti havaziva kuti vanananana chimbira kuti vari vamira mukoti nhasi. Aiwa mashoko avo anorwadza, anodzimba munhu. Problemu yavo ndeyekuti vanhu vezana havadi kutaura chokwadi. Pose panotaurwa chinhu chinenge chiri pachinhu, chinenge chaitika pajekerere. Ivo sei vasingadairi mafoni chero vana ponyati chaivo. Musi unonzi pane zvinhu zvaitika zviri pa, anonzi foni yake pamhepa yanga isingabatiki. Panenge pasina nyaya inenge isina musoro, ndopavanenge vachidii vachiwanika vachitaura zvinhu zvisina kana nebasa rei. Isu kuti vana veZimbabwe tinodzimbikana kana vachitaura zvinhu zviri pachena kudaro, zvinhu zvinonyadzisa kudaro. So vanhu vangani vasungwa muno muZimbabwe musi wa31 ivo, asi vanenge vachizviramba. Aiwa zvinhu zvinotidzimba mwoyo yedu. Ndatenda hangu vajonga akandimire mavabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Hurumende yeAmerica yakazivisa nechishanu chapfuura nezvekuwedzerwa kwemari dzinobhadhariswa vanhu vanenge vachida kuti vave zvizvarwa zvenyika iyi, pamwewo nekuti vanenge vachitsvaga upoteri muAmerica havanga vasina chavaibhadhara vange vachitanga kubhadhariswa mari. Mari itsva idzi dzinonzi dziri kutanga kushanda musi wa1 Gumiguru gore rino, uye vanenge vachida kutsvaga upoteri vachange vobhadhariswa madhora 50. Kuchitiwo vanenge vachida kuve zvizvarwa zveAmerica vachitarisirwa kubhadhara madhora 100,060 kana kuti $1,160 kubva pamadhora 640 kana kuti $640. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chizvarwa cheZimbabwe vaChamaneka Costa Mukinya. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei danho reAmerica iri.
Mubvunzo une paviri kana patatu. Zvinhu zvese zvinoitwa panyika normally zvinofanira kuraniwa on business lines, kunge business. Saka tikada kubata ndima kubva pokutanga, maprices aunobhadhara kana iri service kana chiri chaunotenga anodeterminwa nekuti ari kukutengesa uyu zvakamutyira mari kuti agadzire chinhu chauri kutenga kana kuprodusa service yauri kupiwa iyi. Saka pane patinogona kunzwisisa America ikati inoda kukwidza maprices emaservices, zvinogona kunzwisisika. Asi tikada kutarisa neudzamu, President Donald Trump akagara akavenga vamwe vanhu vari kubva kune dzimwe nyika vari kuuya kuno. Kare vanhu vaivanga vachibvumidzwa kuuya pasina anombonetsana navo.
Asi tingaona here iwo mutemo mutsva uyu uchiomesera vanhu vanenge vachida kutsvaga upoteri muAmerica?
Kuti tizive kuti mutemo uyu unoomesera vanhu here panotinetsei, nokuti chamunofanira kuziva number one ndechekuti munhu kana achitiza kwaari kutiza uku achitiza hondo. Kazhinji kacho haana ruzivo chairwo chairwo kuti kwandiri kuenda ndichanowanikidza chii chazvinhu zvakamira sei. Saka munhu ane chaari kutiza chaivo chaikoka, dzimwe nhambo anogona kutoti kusiri kufande kupi, regai ndiende kuri kuenda vamwe. Kana kuti anoenda achingofunga kuti hazva ndiri kuenda kuAmerica, kunongonzi kunotambirwa vanhu vakawanda nyika yemaimmigrants, rega ndiende ikoko. Zvizhinji zvacho anotozozvionera ave muno kuti ndakuomeserwa. Muchitarisa zvakare vanhu vazhinji vari kuuya muno muasina mapepa, vazhinji vacho havasi vanhu vaivaya vane dzidzo yepamusoro yekuti vanogona kuverenga quality yemastatutes nemapolicies kuti anzwa kuti kuamerica kwakamira sei. Zvandirikureva ndezvokuti munhu asati akwira ndege kuuya kunoko haagoni kunyatsoresearcha chaiko kuti anyatsoona kuti mitemo yakamira sei. Munhu chaanokoshesa ndechekuti ndawana visa here rekuti ndibude muzimbabwe ndiuye kuamerica. Kana akavharirwa paairport ipapo anenge aakuona mamwe maitiro akati siyanei. Akapinda muno munyika munomu anenge achitoti zvandadai zvanaka. Chimwe chinhu zvedu chatoda kuti tinzwe kunge tinodada neamerica. America zvainyika yanga ichitambira vanhu chaizvo chaizvo, yanga ichipa vanhu vese kodzero dzokuti kana wauya nyange mawira wawaita wakaita sei ukati uri kuda kupotera, vanokupa mukana wekuti usvitse nyaya yako mumatare.
Mashoko apa hamungasiyirawo vana vezimbabwe nevamwe vangadai vakateerera vane pfungwa yekuzopinda muamerica vachitsvaga upoteri kana vari muamerica nechakare vari kutsvaga upoteri?
Ndingati kumazimbabwens vari muno, kana uchida kuya uzotsvaga upoteri, whether uri kuda kuya uzoita asylum kana uda kuya as a refugee, unofanira kuzvipinza pamberi pedare within 12 months dzekuuya munomu. Saka ukazoita 5 years uri munomu, ingatingoti ukangodarika 12 months usati waenda padare kana kuenda kugweta kuti ndiri kukumbira kubatsirwa kuita mapepa nditsvage upoteri munomu, watozviomesera matsvagiro ako ati ekukwira makata. Nekuti chaunotanga kuzokubvunza ndechekuti wapedza gore iwo uri munomu, hauna kumbotaurira munhu kuti une zvauri kutiza kunyika kwako, wakuzouya zvaita sei. Saka ipapo vanenge vakutokuona sekunge uri economic refugee. Saka chandinokurudzira inini mazimbabwens vari munomu nevari kumusha vachanzwa meseji, ukadarikidza 12 months usati watanga kutsvaga mapepa zvichakuomera.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chizvarwa chezimbabwe vachamaneka Costa Mukinya vari parunare muwashington dc nestudio 7.
Kwazwai 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 muri yeZimbabwe, tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection chamunopakurirwa neni Mike Hove weStudio 7. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yezvekuratidzira kwanga kuchifanirwa kuitwa shanu apfuura. Muri yeZimbabwe, musakangano kuteerera chirongwa ichi na 8 pm manherwano.
Pera regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vandu vevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4075. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto eyakomodo Jasper Chimedza kuve munyore mukuru mubazi rezveutano. Meya vechitungwiza vaLove More Maiko vanoti vakashungurudzwa nemasoja pamwe nemapurisa. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka vateereri.